vachitaura pakupera kwomusangano wavo nhasi uyo waitirwa pamahofisi avo eprovhinsi munyori anoona nezvekufambiswa kwemabasa vasimba rashe Ziyambe vati nhengo dzose dzedunhu dzabvumirana kuti vakasukuwere vambomiswa basa mubato pamwe nehurumende sezvo nyaya dzavari kupomerwa dzakawanda vaZiyambe vati vakasukuwere vari kupomerwa mhosva dzinosanganisira kusaremekedza mukuru webato vaRobert Mugabe nemudzimai wavo amai Grace Mugabe kugovera hama neshamwari dzavo pekugara mumaguta akawanda kudoma nhengo yezanu PF kunoton pasina kuwirana nevamwe pamwe nekutadza kubatanidza nhengo dzebato sezvo vari ivo chete vemusangano zvinonzi vakasikuere vakambunyikidza vanhu vekunoton kuti vatambire vaRonald Chindedza semumiririri webato vachindedza vakakundwa navatemba muliswa musarudzo izvo zvakakonzera mitauro mudunhu rose
tawirirana kuti isusu unanimously vakasukuwere vamiswe basa ravo ravanga vachiita renational pc pamwe chete nerehurumende ndozvatawirirana izvo vane nyaya dzakawanda chekutanga muno mumash west vakati imbozera candidate kunoton zanupf ikaruza maelection ekunoton uyezve vanoti undermine the president and first secretary of zanupf comrade rg mugabe musangano wanga usisafambi zvakanaka hakuna masero kumusha uku ivo vanga vasingauyi kuzoumba masero vanga vasingauyi kuzoumba mabranchi madistricts kuti vasupervise vaone kuti basa rero riri kufamba sei
vachitaura pamusangano mumwe chete nhengo yecentral committee uye vari mutungamiri wezifa vaphilip chiangwa vati provincial coordinating committee yatambira chisungo chekudzingwa kwavakasukuwere vachiyamwa vati vakasukuwere vanga vachitadza basa ravo zvakanyanya zvekuti vakaregwa varipo iko kuine sarudzo gore rinouya zanupf ingangokundwa
patasvika apa pati yedu tirikuenda kumaelections next year kana munhu asvikira pakusagona nekusagonesesa saka sikuwere ngaasuduruke
vanoongorora nezvematongerwo enyika vachishanda nezimbabwe democracy institute vapedzisairo hanya vanoti vakasikuwere vachangobviswa pachigaro chemukokeri wemisangano chete
asi sokuona kwangu ndofunga kuti vamugabe vanoda kungovabvisa papolitical committee asi kuzovadzinga mumusangano handifungi kuti vanoda kuvadzinga pane zvakaitwa navakasikuwere zvatisiri kuudzwa nevanhu vezanu
asi varohanya vanoti nyaya yavakasikuwere harisi iro dambudziko munyika varohanya vanoti dambudziko riri munyika utungamiri hwakaipa hwavamugabe
asi zvinhu izvi hazvina zvazvinobatsira munyika nokuti dambudziko ratinaro hazvisi dambudziko ravakasikuwere dambudziko ratinaro ndoutungamiri hwavo ivo mbune vamugabe nevamwe vavo wokuti vanhu vawane mabasa munyika mugadzikane zvinhu hazvina kumira zvakanaka nenyaya yekuti ikonomi yedu yakadhakwa saka problemu haitombozi yavakasikuwere
musangano wanhasi wapindwa nemasachigaro ematunhu madiki nhengo dzose dzedunhu pamwe nevamiririri veparamende mudunhu vanosanganisira vaimbova mukokeri wemisangano vawebhesta shamu vadexta nduna vakaines paradza vaZiyambe Ziyambe vafanepiri pamwe navagodfrey beremauro kusvika pari zvino matunhu anodarika matanhatu akabuda nechisungo chekuti vakasukuwere vasiye basa kudzingwa kwavakasukuwere kunofanirwa kusvitswa kucentral committee iyo inofanirwa kutambira danho iri yosvitsawo nyaya iyi kukomiti yezanu pf yepamusorosoro yepolitibhiro kana politibhiro yatambira danho iri zvinoreva kuti vakasukuwere vanenge vadzingwa mubato izvo zvinozopa vamugabe mukana wekuvabvisa pachigaro chavo muhurumende ndakamirira studio 7 muchinoi ndini Arthur Chigoriwa.